zvamurikuziva zviende zvekuti mutorinube akakwidza mari inobhadharwa nevanhu inonzi matransaction tax kubva ku5 cents kusvika pa2% per dollar muna October 2018. Akaita izvi asina kana structural instrument. Musi wa12 October akazozvisa structural instrument yaipepota kwaamenda section 22g yeincome tax. Section 22g ndopa pakanzi neparliament tax d5 cents per transaction. Saka nyaya iri kurwiswa navamufundo ndeyekuti iwewe minister haugoni kuita mutemo unodarika weparliament. Iye mutuuri abva ahwanda nesection 3 of the finance act inomubvumidza kuti aise mamajures provided mamajures iwayo anozoratipwa neparliament within 6 months. Isi tiri kuti mamajures aunotenderwa pasection 3 haasi ekuti udherere parliament ushore parliament. Mamajures ekuti unogona kungoti mangwana taita taxi juti pachiungwa 2 cents kwete kuti pakatarwa neparliament wopapinda iwewe uri munhu wani hazvigonereba ine democracy.
Saka izvi zvinobatsira zvakadii vana vezimbabwe kuti munge muchipinda munyaya iyi nokuti tinoona kuti iri kubata vakawanda?
Zvinobatsira pakuti tipushe nyaya yerule of law neconstitutionalism. Uchadzoka takutongwa nevanhu vasina respect kuconstitutionalism. Mukatarisa budget ndakataura zvinhu zvaisvika kuma6 zvaaityora mutemo. Mugabe waikanganisa hongu bhati anga aine maadvisa akafanana naChinamasa vaimudzidzisa kuti mutemo unofamba so. Uyu Munangarwa haana. So we want to protect the constitution, we want to protect the rule of law. Secondly, Vamufundo Muliro is a human rights activist, so vada kuratidza kuti tine kodzero yekurwisa zvimutemo zvisina musoro. Tax ye2% haina musoro, iri kurwadzisa vanhu. Gore riya government ndo yakapa mari yevanhu ini pana ndiri minista ndakasiya mine 6.5 billion yemaUS dollars, asi nharadada idzi dzakatora mari iyaya ndokudya mari iyaya. Vanhu ndokutanga kushandisa zvinhu zvisiri mari zvakafana nemakadzi avo, madebit cards zvakafana neRTGS zvakafana neEcocash. Chihurumende chachotera futi chinovapiringisa kuti tipei mari futi. Ima creator situation, you cannot benefit for your own omission. Ndozviri kutaurwa navamufundo Muliro. Chechitatu chida kudemonstratwa apa inyaya dzekuti izvo hapana chinhu chinoitwa naanyone panze pematare. Everyone is below the law, hapana munhu ari above the law. Saka ndozvitatu zviri kuda kusimbiswa navamuriro.